manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 13, 2018.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC
Nen when you blessing Zulu nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Bato reMDC razivisa kuti richaita misangano yemakomiti maviri epamusoro ebato iri senzira yekuedza kugadzirisa kusawirirana kuri mubato iri pamusoro pekuti wofanobata matomo emutungamiri webato iri ndiani
Bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC nhasi razivisa kuti mutungamiri wenyika vaJacob Zuma vadaidzwa kuti vadzoke kubato kuitira kuti vabve pachigaro chekutungamira nyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka muZimbabwe nhasi zvichitevera kupinda mumisangano yemazuva maviri muBotswana.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC razivisa kuti richaita misangano yemakomiti maviri epamusoro ebato iri senzira yekuedza kugadzirisa kusawirirana kuri mubato iri pamusoro pekuti ofanobata matomo emutungamiri webato iri ndiani apo vamogentsvangirai vachirwara vari kuSouth Africa. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Ne Studio 7 mushure memusangano we standing committee yebato ravo waitirwa pamuzinda webato iri mutauriri weMDC Tiva Obet Gutu vati misangano iyi ichaitwa nechina
ava nemusangano musi wechina kusvika mangwana misangano miviri wokutanga unenge uri wenational executive tinakuti muchirungu inonzi extraordinary meeting ye national executive ichingopera kuita extraordinary meeting ye national council Misangano iyi ndingakuti donzo rayo ndeyekuti ikwene njere kuti pari zvino pane zvakanyanya zvekutaurwa nemi matoine nhau zvetiri kuverenga mapepa nhau zviri kuda pasocial media kuti vanhu vari kunetsana neMDC mavice president vari kunetsana pakuti ndiani ari acting apa pane vamwe vari kudhonzera uku pane vamwe vari kudhonzera uku pane vamwe vasiti hatidi alliance pane vamwe vanotoda alliance ndozvatinongoverengawo zuva nezuva mapepa nhau zvatinongoverengawo zuva nezuva Muma WhatsApp iyo angotekeshera. Saka zvine zvinoti sevana vemuri imwe muri yasave togara pasi toti vedwe ngatibidzirane pachena kuti tione kuti gwara ratinofamba naro ndeiri. Nokuti pari zvino inenge yava hanzi njake njake.
Tivatevedzeri vavatsvangirai vaviri vanoti vaElias Mudzuri namuzvare Tokozani Kupe havana kupinda musangano weStanding Committee uyu uyo washevedzerwa navaNelson Chamisa avo vari kuzviti ndivo vakazodzwa navatsvangirai kuti vafanobata matomo avo uku vamudzuri vachiti ndivo vakabatiswa chimuti vaGutu vati musangano yechina yakatarisirwa kufambiswa navaLove Momoyo Ava vave nenguva yakati kuti vasiri kutsika pamuzinda webato reMDC kuburikidzwa nemakakatanwa ari mubato iri.
National Council inocheiwa na National Chairman vemusangano. National Chairman wedu ndi Honorable Love Momoyo. Vachitevedzerwa na Honorable Mohit Komish, ndo Deputy National Chairman. Saka izvozvo tori mubumbiro romutemo kuti National Council inogara iyo in terms of our party constitution ichicheiwa na chair the national chairperson ndisingazivi kuti vati havasi kutsikapo here nokuti pandakanzwa nguva yapera vaitauraivo kuti vanga vasina chifambiso saka ndofunga ndakazonzwa zvinhu ha vagadzirisirwa nyaya dzetransport nokuti munoziva kuti vamwe havagari muno marareka isu vari kumuno marareka zvinotiita nyore nokuti chero chero usina mota zvinongofamba netsoka ungo kusika pahavis. Zvino ivo vanogara uko kumatomo, ndiperere in south. Saka vachitiwo vakamboita dambudziko. remotikari yawo yanga ita problem but ndakanza zvinza akambudzikero rola akagadzirisa chokuti wakwanisa kuti wakwanisa kuita sekufamba
ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiriri webato rinopikisa Rebuild Zimbabwe Alliance vanowa manyika vanoti mapato anopikisa achashamiswa nemavhotero achaitwa nevanhu pasarudzo dzichaitwa gore rino. Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi yapo vange vachiratidza vanhu mutevedzeri wavo vaWilliam Pilbrow vamanyika vati vanhu vemuZimbabwe vachenjera zvikuru uye havachanyengedzwi nemashoko anonakidza nekuti vanoziva kukosha kwevhoti yavo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vamanyika kuti tinzwe nezvebato ravo.
Chinhu chatinonyada kupa vanhu itariro nokuti munoziva kuti makore akawanda pfuura aya vanhu vemuZimbabwe vanga vashaya tariro. Tinoziva kuti pane zvimwe zvinhu vanhu zvavanokonzera kuti vanhu vasave netariro sekushayiwa. Saka kana tikasagadzirisa nyika yedu kana tese tese tikasabatana kuti tigadzirise nyika yedu zvinhu hazvitifambiri zvakanaka. Saka iye zvino chinhu chikuru itariro iyoyo yekuti tinogona kushandura zvinhu, tinogona kuenda kunoregista kunovhota tigozoonekwa zvakare tichivhota kuti tiite vatungamiri vane hanya nesu sevanhu.
Zimbabwe ina mapato zvematonge venyika akawanda. Imimi bato renyu rakasiyana chinyi nemamwe mapato ese aripo iko zvino?
Chakanakira yatinoti demokrasi ndeyekuti chatanga tichidzira nguva yese handimboona kuti kuve nebato hwana zvire kuti vanhu vanogona kugara zvakanaka. Sezvazva zvakaita iye zvino tanga tiine bato hwana ngatingotonga for 30 years. Saka chiripo ndechekuti tinofanira kupa vanhu mukana wekuti vasarudze vanhu vavanoda. Saka chero mapato akawanda sei asi mukana iwoyo mukana wakakosha. Saka isusu takabudisa manifesto yedu. Manifesto yedu inotaura zvivimbiso zvedu. Zvimwe zvivimbiso zvedu ndizvo zvekuti tichadimbura hurumende kuti tibve kumaminitsi zvakawanda kusvika pa15 nemhaka yekuti mari dzinoshandiswa zuva nezuva nehurumende dzinokonzera kuti kushaikwe mari dzinofanira kuenda kuzvinhu zvakaita sezvipatara.
Pamapato ese aripo hapana kana bato rimwe chete rine zvinangwa zvakafanana nezvenyu here?
Izvi hatingazivi nemhaka yekuti isusu takabudisa manifesto yedu manifesto dzevanhu hatisati tationa. Asi izvo zvichida varipo asi nyaya iripo chete ndeyekuti isusu tinofanira kuremekedza vanhu nekuvaudza zvinangwa zvedu.
Avo vanga vari mutungamiri webato reBuild Zimbabwe Alliance vanova manyika vari parunare muHarare natanonoka Wande weStudio 7.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka muZimbabwe nhasi zvichitevera kupinda mumisangano yemazuva maviri muBotswana. VaMnangagwa vakaita mukana wekutaura nemutungamiriri weBotswana misangano yakapindwa navaMnangagwa nemakurukota ayo vaive yakanangana nekutsvaga nzira dzekuti Botswana ingadyidzana sei neZimbabwe munyaya dzezveupfumi. Mumwe muzvina bhizinesi ari mubhodhi resangano remabhizimisi muBotswana vaLiberty Mutetwa vanga varikowo kumusangano uyu. Tavabata kuti tinzwewo maonero avo nezvemisangano yakapindwa navaMnangagwa.
Tinobatwa mwoyo zvakasimba nenyaya yaitika kune kuvhakachirwa kwataitwa nemukuru wenyika president of Zimbabwe comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa. Tinofara zvikuru sakuti vauya vakakwanisa kutipa mukana wekutaure navo tinyatsobvunza zviri kuitika kumusha nemaererano ezviri mumabhizimusi matiri imomo.
Pane zvakurukurwa nezvavataura nenhauriranowo dzamaita imiwo nevamwe vemabhizimisi ndaonzwa kwakune makurukota akati kuti vanga vakavaperekedza kumisangano yose yavanga vachiita iyi. Zvipi chaizvo chaizvo zvamabuda nazvo zvamunoti ichi nechichi nechichi zvichabatsira ruzhinji rwevemabhizimisi vari ikoko neruzhinji rweZimbabwe?
Chavakaita chakatanga kuti fadza tichiratidza tichiona kuti mafambiro avaita akanaka ndechekuti vakauya ne 12 cabinet ministers. Zvinhu zvatange tisingafungiri kuti tingaona panhau yekusangana nekutaura navo nyaya dzemabhizimusi. Saka izvi zvange zvichibatsira pakuti paibvunzwa mibvunzo ikange iri nyaya ino inoenderana na Minister of Finance wachina masa nyaya iva yaiswa kuna wachina masa zvimwewo mutungamiri wenyika daira pamibvunzo yainyatsonzwisika neruzhinji rweZimbabwe.
Mari yeBotswana yakati simbei kukunda yenyika zhinji muAfrica. Totarisawo kuti Zimbabwe ichiri kunetseka nekuti haina yayo mari yainoti yayo. Mabhondi aya tinonzwisisa kuti kunze uko haanyanyi kushanda, hakuna vanoatambira. Zvinoreva kuti kudii tikatarisa kuti mikana yekuti muzodzoka kuZimbabwe muite mabhizimisi enyu pakati penyika mbiri idzi, ipo pachishandiswa mari dzine uremu hwakasiyana uhu, zvinozofamba sei?
Inyaya yatakaongororawo zvakare iyoyi, tichibva tabvunza mukuru wenyika mamiriro ekuitika kwezvinhu kubva muna November kusvika pari zvino, tikapimbirira kubatana nevanhu vemuno muBotswana kuunganidza misoro pamwe chete nemari pamwe chete. Tinokwanisa kuita zvakawanda kumusha kuti tiedze kusimudzira nyika yedu kubva mune magariro airi pari zvino nenhau dzemari, nokuti mapula imari yakati simbei ende imo muno muBotswana zvizhinji zvinoimportwa neBotswana. Zimbabwe iri panumber 2 panhau idzo.
VaLiberty Mutetwa inyanzvi yezvemabhizimisi vanga vachitaura vari parunhare kuGaborone kuBotswana. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Bato riri kutonga muSouth Africa reANC nhasi razivisa mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma kuti vadaidzwa kuti vadzoke kubato kuitira kuti vabve pachigaro chekutungamira nyika. MoBlessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda webato ravo muJohannesburg, munyori mukuru weANC vaAce Magachule vati vaZuma vapiwa kusvika mangwana kuti vatsanangure mafungiro avo maererano nedanho ratorwa nebato ravo rekuti vadzoke kubato. ANC iri kuti manyepo kuti vaZuma vari kubviswa panyanga nepamusoro peuori kusvibisa bato pamwe nehurumende. Nekuda kwehuori pamwe nekusvibisa zita renyika nereANC.
Kunyaya yatiri kunzwa iyi iri kuitika mukati meANC yekubviswa kwavaZuma, tinongonyengeterawo kuti deANC sezvo ivo vari majaendi edemokrasi, dei vagara pasi vanyatsotaurirana pacomrade wavo kuti pasava nemhirizhonga nebopoto mubato reANC, sezvo riri bato rinotarisirwa nevazhinji nenyika zhinji nepasi rese.
Asi munyori mukuru webato rinopikisa reUnited Democracy Movement vaAndrew Nyati vanoti kunyangwe vaZuma vakasiya basa nguva ipi zvayo hakuna zvazvinoreva kuZimbabwe.
Chekutanga ndechekuti isusu hapana patinopinda panyaya yekubviswa kana kusabviswa kwaZuma. Isusu tiri kuziva kuti South Africa vavakidza pati vanoita zvemumba mavo, isusu hapana patinopindira. Ende hatifunge kuti kubviswa nekusabviswa kwake kunogona kutikanganisa, nokuti ANC ibato rinoziva zvarinoita.
mashoko avo atsigirwa nenhengo yebato rinopikisa rezapu inogara muSouth Africa uyewo yaramba kudomwa nezita. Nhengo iyi inoti hapana nyika inosungirwa kupindira mune zvematongerwo edzimwe nyika, naizvozvo Zimbabwe haina kodzero yekupindira mune zviri kuitika muSouth Africa. ANC inoti kana vazuma vachinge vasiya chigaro, mutevedzeri wavo Vasirura Maposa ndivo vachafanobata nyanga kusvikira sarudzo yemutungamiri wenyika yaitwa gore rinouya. Zvaitwa kuna vazuma zvakaitikawo kuna vatabo mbeki avo vakadzorwa kubato apo vaive mutungamiri wenyika muna 2008. Asi vambeki havana kuita nharo sedzanga dzichiitwa navazuma. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvinotarisika kuti vaRamaphosa vachaita kuti South Africa irambe ichidyidzana nedzimwe nyika kusanganisira Zimbabwe. Nyaya iyi yanyorwa naMo Blessing Munjoma, asi maiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombo. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato riri kutonga muSouth Africa ANC raudza mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma kuti vachibva pachigaro, asi vaZuma havasati vabuda pachena kuti vachabva here pachigaro kana kuti kwete. Munyori mukuru weANC vaEst Magashule vanoti musangano wakaitwa nevakuru vakuru vebato iri nechipiri nhasi watenderana kuti bato iri richiudza vaZuma kuti vabve pachigaro. VaZuma vave mutungamiri wechipiri kubviswa pautungamiri wenyika nebato ravo reANC. Muna 2008 vatabo mbeki vakabviswawo pautungamiri wenyika, izvo zvakazoita kuti vaZuma vapinde pachigaro.
Bazi reUnited Nations rinoona nezvevapoteri rinoti zvuru nezvuru zvevanhu vari kutiza kurwisana kwemarudzi mudunhu reIturhu muDemocratic Republic of Congo. Vamwe vanonzi vari kufa vachiedza kutiza kurwisana kukuru pakati pemarudzi echihema neLendu. United Nations inoti vapoteri vana vekuDRC vakange vachitizira kuUganda vakafira mumvura apo chikepe chavo chakanyura muna Lake Albert mazuva maviri apfuura.
Reserve Bank of Zimbabwe ichishanda neZimtrade svondo rino iri kuparura urongwa hwekuedza kumutsiridza maindustry ekubulawayo. Urongwa uhu huri kuuya apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kushanya kuBulawayo nemusi wechishanu, uko vari kuenda kunoparura zvitima zvekutakura vanhu pamwe nengoro dzekutakura zvinhu kuNRZ kuBulawayo kwakare. Asi nyanzvi munyadzi zveupfumi hadzisi kuwirirana kuti zviri kuda kuitwa neRBZ neZimtrade izvi zvinoshanda here. Nhumwa kubva kuRBZ neZimtrade dziri kutarisirwa kupinda muBulawayo mangwana dzotaura nevemaindustry ava kusvika musi wechishanu. Maindustry akawanda muBulawayo akavharwa nekusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi. Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano vanoti zvekutumira chikwata kuenda kuBulawayo kupedzira hoko padehwe retsindi.
Matambudziko zvavo ekuBulawayo anozivikanwa, sekuziva kwangu handifungi kuti vakara kutumirwa vanhu kuti tiramira sei. Nyama dzeBulawayo dzozivikanwa, chinofanira kunga chichigadziriswa chinovaafrica Bulawayo ne kana even Harare, tingati environment nemitemo yekushanda hurumende. Mainvestments anofanira kukwatisa kuuya zvakasununguka kuZimbabwe. Pakamboitwa imwe study yakaitwa neministry yeindustry and commerce yairatidza kuti makambani ane matambudziko api naapi. Panoita futi inonzi Confederation of Zimbabwe Industry rine gwaro rinonyora gore negore rinoratidza mamiriro akaita maindustry muZimbabwe ichisanganisa neBulawayo. Matambudziko awo ari kuzivikanwa.
Dr. Mugano vatiwo kuti Bulawayo ibudirire inofanira kukwanisa kukwikwidzana nemamwe makambani ari munyika dziri kuchamhembe kweAfrica.
Mataxi emuZimbabwe akawanda zvisikamboiti. Zimbabwe muAfrica musabhuta yake ndo number one pakuchaja mataxi, yekuti zvichitasa percentage yematax ne upfumi hwenyika tingati gross domestic product. Zimbabwe inotora manosvika 25% yeGDP. Saka vanhu vanozinobva vatekeswa zvakanyanya asi kuMauritius i15%. Saka mainvesta mazhinji anoenda kuMauritius.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vati vanotenderanawo naDr. Mugano.
Donzvo guru rokuti rinogona kuchinja town yeblue eye, but nyaya huru iripo ndeyekuti haisi nyaya yekungomutsiridza maindastry chete, inyaya yekuti maindastry acho anoda kumutsiridzwa ane market here yekuti zvinhu zvacho zvinoda kugadzirwa zvitengeswe.
Mumiriri wemupopoma pelandava mudare reparamende vari nhengo yezanupf vajoseph Chuma vativo zvinhu zvakakosha kuti maindastry emubulawayo amutsiridzwe.
Ranyara long overdue. Zvinhu zvaifa kunge dai zvakaitika kare kare, nekuti tinoziva kuti nekubva kare Bulawayo inzvimbo yaitozikana neunzi kontutuzi yatunga, zvichireva kuti taingoona nehutsi chete uko kumaindastry kuti apa kunodikika mabasa, zvinhu zviri kufamba. Saka maindastry edu ekuburayo tinoziva tese kwakwazara machechi ndoanga kuna matira ikoko. Saka
asi tavabvunza kuti uku hakusungotaura here sezvo nyika yatarisana nesarudzo.
I hope this time around handizoba zvinoda kuitika izvozvo, because we cannot keep on tichingonyebhera vanhu vedu zvinhu zvangashata izvozvo kunyeba.
Mumiriri weBulawayo East mudare reparamende vari nhengo yeMDCT Muzvare Tabita Kumalo vati ZANU-PF iri kuda kubata vanhu veBulawayo kumeso.
ZANU-PF yaona manje takuenda kusarudzo, saka yakutsvaga nzira dzekuti vanhu vekumamatebhureni vavavhotere.
Ongororo ichangobva mukuitwa neInternational Monetary Fund inoratidzawo kuti Zimbabwe inyika iri pachidanho chechipiri pasi rose kuve nevanhu vanozviitira mabasa emaoko.
Sangano remakanzuro emaguta reUrban Councils Association of Zimbabwe kana kuti UCAZ nhasi raudza komiti yeparamende inoona nezvematunhu kuti Zimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA yaita zvematongerwo enyika pakupa mari dzekugadzirisa migwagwa. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiriri weUCAS Vatsungai Makore vaudza komiti yeparamende inoona nezvematorobha nematunhu kuti kunyange hazvo ZINARA yakawedzera mari yainopa kumakanzuro, hapana kujeka kuti mari idzi dzinopiwa sei. VaMakore vati dzimwe nguva mamwe makanzuro madiki anowana mari yakawanda kudarika matorobha makuru, uye haitarisi mabhajeti emakanzuro kuti vanenge vachida mari yemugwagwa yakawanda zvakadini. Vatiwo semuenzaniso, gore rapfuura madhorobha aiitirwa misangano nebato reZANU-PF akawana mari yakawanda kudarika mamwe zvisina tsananguro. VaMakore vati semuenzaniso, kanzuro yedhorobha remarondera iyo yakatadza kupedza zviuru mazana maviri zvemadhora zvemari yekugadzira mugwagwa muna 2016 yakapiwa mamiriyoni maviri nechidimbu chemadhora gore rapfuura pasina tsananguro.
As far as we are concerned, local authorities that did not have interfaces did not benefit from road infrastructure rehabilitation to a greater extent. And as far as we are concerned,
semaonere edu, madhorobha asina kuitirwa misangano yemainterface haana kupiwa mari yekugadzirisa migwagwa. Izvi hazvina kunaka, uye tinoona sekuti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakupa mari dzekugadzira migwagwa. Izvi zvinofanira kugadziriswa sachigaro.
Vatiwo kana kanzuru yeBulawayo uko kwakapedzisira kuitwa musangano weinterface nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo, yakapiwawo mari yakawandisisa kudarika yayaisiwana mumadhorobha aiitirwa misangano iyi maita nga magadzirwa mikwagwa vaMugabe vasati vauya. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vanoti hazvina kunaka kuti makambani ehurumende anopa mari achiita zvematongerwo enyika. Vati mari yebudiriro kana kugadzira mugwagwa inofanira kupiwa zvakaenzana kana zvinoenderana nezvinodiwa nevanhu vemumatunhu, zvisinei nekuti kunenge kune musangano wemutungamiri wenyika here kana kuti kwete.
Nyaya yekuti hurumende inenge ichiita zvainodaiwo kuti
kubatika nepa politics kuti vada kuti kune kuchenda mutungamiriri wenyika ndokunengishwa malocation inyaya isinga fambe zvakanaka budiriro yatinoziva inofana kunge iri budiriro inoenderana nenzvimbo imwe na imwe
vamakore vaudzawo komiti kuti makanzuru anoda kuzvitengera mishina yekugadzira migwagwa ega vachiti izvi zvinopedza dambudziko rakaita sekutengwa kwemagiredha echando kwakaitwa nezina rangu vapfupi yapfuura vanotiwo chishuwo chavo ndechekuti dai makanzuru abvumidzwa kutora mari dzemutero yemotokari iyo iri kutorwa nezina rapari zvino migwagwa mizhinji mumaguta nemadhorobha yanguva makomba makomba uye makanzuro anochema kuti haasi kupiwa mari yakakwana nezinara sachigaro vekomiti iyi vamichael madanha vati makanzuro haafaniri kumirira mari inobva kuzinara chete uye anofanira kuita mushandira pamwe nemakambani akazvimirira kugadzirisa migwagwa zinara inotarisirwawo kuzopa hombo kukomiti iyi maererano nemafambisiro ainoita mari dzekugadzira migwagwa munyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Tochienda kuna Marvelous Tinswe zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei. Chamunopakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye nhasi tanga tiri kutarisa zuva reValentine's Day iro ririko mangwana zuva rerudo. Regai timboenda kune vatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tinzwe kuti vanga vari kuti chii. Mkoma Richard Moe makadiko.
Aiwa tirozi matozi makadiko ni materi ya studio 7. Aiwa tirozi South Africa kukundo kupitoria kunozi kunyo mafias tafara chose ni kutiki nonzi rudo sinche kakosha zukuru Valentine hili kwa kanaka. Atala kukuro gora kukuru zaliti kutiki rudoka. Aiwa amaiwa kwa anguka amaiwa kwa anguka amaiwa kwa anguka amaiwa kwa anguka kukuru amaiwa niwa nani niwa vili mariana kikiano saka nifondi wa gadiri za kanaka kutiki ndomu di wangu. Ee mswe Valentine wa uti Chiranga ni parata ya udara na avu, ni parata ya kwa pimba, ni tipa kwa tao, ni pama chua unda kudai. Chiranga ni ndini avu, ni tipa paru duwa, kakosha zukuru fi.
Hello, Shakira.
Hi, how are you? Isusu kwenu muna ziva, tukukar wadzo omo, ya buzazi imenu my husband doesn't believe on Valentine, he's a soldier.
Okay, ima ganaz.
Saka
vari kuti chiko?
Hanzvizvo ni musoja akasara kuhondo here akazosara kudanana nevamwe vakadzi anzvenga kuenda nevamwe kuhondo saka we don't even celebrate that.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona mobva madzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chevechidiki chethe connection nasi tiri kutarisa dano rehurumende rekuti vadzidzi vakanyora bvunzo ze O level English paper 2 gore rapfuura vadzokorore bvunzo idzi nemusi wechishanu svondo rino. Pane vabereki vari kupikisa dano iri uye pari zvino nyaya iyi iri mumatare ezimhosva. Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni tungamiri Nkomo.
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Bato reMDC razivisa kuti richaita misangano yemakomiti maviri epamusoro ebato iri senzira yekuedza kugadzirisa kusawirirana kuri mubato iri pamusoro pekuti ofanobata matomo emutungamiri webato ndiani.
Bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress ANC nasi razivisa mutungamiri wenyika vaJacob Zuma kuti vadaidzwa kuti vadzoke kubato kuitira kuti vabve pachigaro chemutungamiriri wenyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vodzoka muZimbabwe nhasi zvichitevera kushanya kwavakaita kubotswana kwemazuva maviri.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Sininga.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vatereri. Tokusiyai mina Chris Gande munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda